Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 23/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende kuti dzione kuti mabudget avo ane mari yokuvaka madhamu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinhu nzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kushomika kwemvura muguta reHarare kwazvosvika pasi zvisina kunaka zvekuti vanhu vese vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuti varwise dambudziko iri. VaGomba vayambira nhengo dzeparamende kuti dzimborega zvekutukana kusina maturo asi vaone kuti mabhajeti anouya mberi kwavo anenge aine mari yokuvaka madhamu anobva mvura kuguta sezvo zvinhu zvasvika pasi zvisina kunaka. VaGomba vanoti vanoda kushedza musangano mukuru pakati pehurumende, mainjiniya, nhengo dzeparamende neavo vese vangabatsira panyaya iyi. Tabata VaGomba kuti tunze zvizhinji.
Pari zvinezvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti mari yekutenga machemicals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvino zvitakuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma anosvika 2 something million kuti tinge tichitenga machemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira, vakaita Reserve Bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga machemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvinezvi tinogona kuwana mari shoma ekuAmerica inotenga machemicals emazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya mhanya, ende munoziva mamwe machemicals acho hatengwi muZimbabwe, anotengwa kunze kwenyika. Munema kutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko, dzimweni dzenguva munosvika kusina. Saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvozvi ndanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvinezvi tinopa mvura. Zvimba tinoipa mvura padimba babandiko re snake park apo tinopa zvemvura ana Gromonzi pabandiko rana Caledonia uko, tozopa mvura kuchitungwiza, tozopa mvura kuNorton, tozopa mvura kuRua nekuEpworth nesuo zvakare muHarare. Ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadharawo kwavo kunonetsa. Kuti tivanyime tinosvika kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yakuita diki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu awane mvura pari zvinezvi. Ingoitarisiro chete kukanzuru dai yati pamvura. Asi mvura iyi yashoma inosungirwa kuvakwa imwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kuma MPs edari muparlament, Zanu PF ne MDC nevamwe vose kuti yangu vaikubatana kuti musapasise budget muparlament rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva nekuti munouraisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muparlament mbosiyai zvina zvisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwa kukuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu iwaya avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuri ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muparlament hazvisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva akareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari, dene hurumende yadari, asi pari zvido vanhu havana mvura vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzazi anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga tinoti mamobile and mobular modular treatment plants. Ekuti tinge tichisungiridza tinenge takungotsvaga kuti pane mvura ndepapi tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dhemu. Ende izvi zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiyiwa nevarungu ma1979. Kuti kana tichienda mberi ngatigadzirisei asi hazvisati zvagadzirwa. Saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaperenzishiri ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari mainjiniya vese munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu, anokoshesa kurarama kwevanhu ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura. Toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei inini ndichaitei. Tosiya nyaya yekungotarisira kanzuri chete, izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuri zvichiitwa kumabazi ehurumende.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kuti vanhukadzi vabate zvigaro zvakaenzana nezvavanhurume reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti kunyange haro richifara nezvakaitwa neurongwa hwekuchengetera vechidzimai zvimwe zvigaro mune zvematongerwo enyika nezvimwe kana kuti proportional representation. Sangano iri rinoda kuona vanhurume nevanhukadzi vakaita half-half kana kuti 50-50 mune zvese. Mukuru wesangano iri Muzvaro Stavile Moyo vaudza Studio 7 kuti chavari kuda hakusi kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume badzi, asi kuti sezvo vanhukadzi vari ivo vazhinji kunyange pakuvhota, vanhukadzi vabate zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tabata Muzvaro Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Section 124B yeConstitution yedu yeZimbabwe inoti pachava ne provision yekuti pachaita madzimai 60 achachuzwa kubva mapolitical parties akasiyana-siyana kuti atimiririre muparlament. So paiva ne two terms from 2013 to 2023. So sunset clause iyi iri kusvika pekupedzisira muna 2023. So isusu tiri kuti zvaya kunopera tinotendawo basa rakaitwa kuti yakaimupawo mamwe madzimai kuti akwanise kupinda muparlament for the first time vachimiririrawo kodzero dzemamwe madzimai. Asi tiri kutiwo pakuwiswa kwayakaita yakawiswa mamwe machallenges akasiyana-siyana aya takaona vakadzi vakubva kumaconstituencies vachiuya vakungomirira kuenda papr nekuono madzimai akuvharirwa kuma constituencies vachingonzi nemi muneyenyu PR nekungoona kuti futi PR yachengeswa nyatsosarudzwa zvakajeka kubva kuma political parties uko kwaingochuzwa vanhu nekuti unowirirana here nevatungamiriri vepati kuchisiyo vamwe vakadzi vaideserva.
Saka chii chanetsa apa? Muri kuti
isusu tiri kuti as Women's Academy for Leadership and Political Excellence tiri kuti instead of kakurenewa proportional representation ingatitarise ikazvinotaura bumbiro remutemo pasection 1756 and 80 apo panoti kuchange kunofanirwa nge kune kuenzaniswa kwemukana yatinoti gender equality pakati pevarume nevakadzi. Saka tiri kuti instead of kuextenda quota system ngatichingo respecta izvokutaurwa musection 1756 ne80 iyo inotarira kuti panofanirwa nge pane pamapositions ese vakadzi nevarume vange vachimiririrwa zvakakwana. Saka tinongotsika kuma policy makers edu chingo align nai masections aya to the Electoral Act kazviupezeki simba rekuramba malista anobva kuma political parties anenge asina 50-50 gender representation.
Chii chamuri kuita pamusoro pazvo? Muri kuzvifambisa sei?
Isusu nema organizations akawanda zvashana nana SAPS tiri kurana kampeni inonzi hashtag Let's Go 50-50 yatiri kuti aiwa izvi zvekota system takazviona zvakakwana asi semadzimai tiri kudawo more because ndisuka vakawanda mukatarisa papopulation uya more than 52% and pavanhu vakavhota muna 2018 madzimai were close to 54% ndisi takatobuda ti kunovhota takawanda but pamapositions ekuita even ma presidents kuita ma councillors nema MPs takangowana mukatarisa pama councillor nepama MPs takangowana less than 14% chikuma 13% ikokoko. Saka tirikungoti kangatingoenda 50-50 sezvirikungotaurwa mubumbiro remutemo sezvirikungotaurwa kune dzimwe nyika sezvirikungotaurwa pasipose kuti yangova nguva yekuti madzimai asumukewo azvimiririre ega mumapositions of authority. Saka isusu sewaupi tirikungoti aiwa zvekota system tazviona asi for now let's go 50-50 and it can be 50-50 kana kuti kutodarika 50 madzimai kubvira kucabinet chaiko chaiko even kuchaitawo mutungamiriri wemudzimai nekusvika kulowest level kubvira kuma school development committees kuma health center committees tuda kuonawo madzimai chitora zvigaro zvepamusoro zvekutungamirira.
Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kuondomoka kwehupfumi munyika kowedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separi renyatwa uko vana chiremba vasi kuenda kumabasa. Rutende Mawere anoti panyaya iyi.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara chepari renyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi avo vane mukoma wavari muchipatara vanoti kana vangoya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospitari tiri mangwana panapa pama7 toswerera nenheru pasina kana neine kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombi inoti $7 kuuye mutaund kuzobve kumutaundi kuuya kunopatire nyatwa kwakutoswera apa chekuya hapana upenyu hwacho hwatotomera.
Amai Miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabva zera vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara chepari renyatwa.
Tikatochema chema nemakombi akati $5 kuzobva mutaundi totogidha ngetsoka kuuya kunoku.
Amai Rumbidza Ishumba vane murwerewo zvakare mupari renyatwa. Amai Shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswiravo pachipatara apa.
Ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara bati zvinhu zvatondiomera pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba ndinotongoswera pano because mari yacho transport ndinoda 4 bond kuenda nekudzoka saka tikatasa kuti visiting hour tine ma visits matatu saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 tuzoti times 3 saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva handishandi ndinotomirira kutengesa kwandinoita saka ndirikuona kuti ma visits iwaya akuomera vanhu vakawanda handisiri nindega tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tungoti tikamuona makuseni masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo
kunyange hazvo vane varwera vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko vana chiremba vasikuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo vemachechi pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Christian Heads of Denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi vachitaura neStudio 7 Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kwoupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuamerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolutions ko izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo mukuzeya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno gumiguru 23 uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana nemedia center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi
Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichaongorora kana pakaitwa zvekutenga mavhoti musarudzo yakaitwa kuGlenview South. Mu Daily News vana chiremba varamba zvataurwa nava Emerson Munangagwa zvekuti vadzokere kumabasa sezvo umwe wavo Dr. Peter Magondei vakawanikwa nemusi wechina. Mu Chronicle mune nyaya pamusoro pekanzuru yeguta reBulawayo iyo yakatadza kuendesa mvura mune dzimwe nzvimbo dzeguta sekuvimbisa kwavakange vaita nemusi wechina chapfuura apo vakataura kuti vachatangidza chirongwa chekuvharavhara mvura kwemaawa 40 nemasere. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamarari veStudio 7 ini zita rangu ndoitwa Ado. Ndoda kuvhunza kuti sei pachirongwa penyu apa musingambotaurawo vanezve nezvekunorapwa vatungamiriri vedu venyika ava kuti vanomborapwa kupi kunze kwenyika uko kwaanondorapwa uko vanondorapwa sei kunze kwenyika isu vana veZimbabwe torapwa kupi ndozvatinodawo kuziva kuti timbonyatsonzwisisawo kuti kana ivo vakuru vedu vachinorapwa kunze kwenyika ko isu takavhota todii ndatenda hangu nemashoko angu aya
ini sokuona kwangu ndinoona sekuti taitwa vana vadiki neZANU-PF nguva yakareba kwaitwa vana vadiki negovernment yeZimbabwe nguva yakareba saka zvandinoona zvinobatsira munyika ndizvo zvatangwa nemadoctors yes vanhu vari kufatira muzvipatara asi donzva remadoctors rakanaka izvezvi Munangagwa kwaara ari kutaura kuti JR Magombei anga asina kutorwa anga asina kuabductwa tinotenda right. Tava kuchida choko adi manji. Saka ma doctors ingarambe akadzvanya paakadzvanya ipapo. Kuti kana diara magombe anga asina kutorwa. Ne government isina chainoziva pamusoro pake. Ane namba dziri mufoni make dzaita ma threatening messages. Saka ma doctors ingarambe akadzvanya paakadzvanya kusvika vaisa ma messages vese vabatwa. Vaisa muhusunga vakubvunza chinamba chavaisira ma messages. Ma doctors ngarege kudzokera kubasa kusvika vaisa messages vabatwa ngavabatwe vavharirwe vataure chavaisira message yokutreti na doctor chero kana akazoinda into hiding achizviendera ega chichabuda ipapo asi dai kuzvachaisira ma messages saka government of Zimbabwe ngaitipe ma serious ma doctors ndokumbira tapota indiyo to team wayo game changer ndipa Johannesburg tapota ma doctors rambai makatsika pamakatsika kusvika chokwadi chabuda tinoda chokwadi kana asina kusunga vanhu vaisa ma messages ma doctors musabvuma kudzokera kubasa ngatanga asunga vanhu vavo nekuti vanhu vaisa ma messages vachizoshaikwa vawandisa government chiramba chikoda tina chatinoziva hatipi kuitwa vana vadiki ne government ye Zimbabwe ngavachiziva kuti nguva ya 1980 yavakatora bvuti nekupfekedza zvidhori hembe dzvachitwa mauto yakapfuura hatisiri nguva iyoyo nguva yatava ino yava nguva inoshanda njere dzemunhu saka tida chokwadi kusvika chabuda.
Magazine and one with Zimbabwe. I saw the office of Zimbabwe. Ha! I saw with this. So I can go to the Tarisa in a dinga. Could have been the Tibada Memorial Zimbabwe.
Chipanana, who saw with Tarizana, which is one of the things just say, Zimbabwe. Ndinivo hangu ini ndinotaura ndiri panovo police Richard apa ha tiri kuratidza kuti maZimbabwe shwaka atanyanyisa saka tichikumbiravo kuti vava nenge vari mberi vo vava namunanga kwavacho vave vanhu vanenge vachizvisa
nyaya yangu ipa kuti dzimwe nyika dzitionewo here hadzionewo here nhamo iri muno muZimbabwe ngavatibatsirewo ndini ndiri kuno kuyera nekwazi ndinjeve tibatsireiwo nyika dzimwe dzipindire ngadzionewo nhamo iri muno tofa here nenzara upenyu here wati kurarama uno ngavasativegerera dzichauyawo kwavo nerimwe gore.
Mamuka sego mukomata zvinobva wandi. Ministera ngo ndiri kuzvitora kuti kuti mashamba. Ndinokumbira kuudza. Takambonzwa uchinzi wanze kuri kuti mapato mai muzarufi yetine nawo mapato mabi. Vari kuita nhaurirano dzisina MDC mukati. Ku nhaurirano idzodzo mungakwanisawo here kundiudza kuti dzavapapi ndive neruzivo rwokuziva kuti nhaurirano idzi dzakazoita sei kundata
ndirimamhiro pasi peseven apa aiwa isusu totoenda nge nhau dzamunotipa idzi nhau dzinotibatsira maningi news dzamwe dzaakunyepa ndinotenda maningi nezvamaita ndinototaurirwa kuna avavo vamugabe navamuturi yavo vamunangagwa kani kubva watora mhuri yese kuenda nayo iyo kuenda kundofamba ikokoko apa mhuri iri kutambura madhokta ana mari ondobva anoona mari yekukwire ndege vachingofamba hapana chinobuda vana vachitambura zvaanongoita hazvina kusiyana nezvandiitwa namugabe kungoti vanongonga ari munhu akanaka kunzoko achitenderera bhat asina chaanonge achiita kumba kwake ana ari kutambura iye anonge ari kundozeya ndatenda hangu ndonze DJ
pastudio 7 apo zita takwamwenda mberi pano pajoni aiwazve ndara munangagwazve kana dati masanctions abviswe chekutanga ngarespekti vanhu vanhu hadzisi muka unanga kuona zvaunofanira kuziva kuti vanhu hadzisi muka vanhu hadzisi muka ndozvaunofanira kutanga kunzwisisa izvozvo chechipiri kana chinzwa vanhu vachitaura ngaaterere hasha handiko kutonga nyika kurwa nevanhu handiko kutonga nyika kutonga nyika zvingori nyore izvi teerera kuvanhu kuti vanhu vari kuda chii vanhu vari kuchemera chii kana waterera wochigadzirisa ndokutungamira nyika
kwete kuita umbimbindo uga ukuti wano kana wachema iwa kuchukura kuzirizi wano waku watora uchewa binya uchewa ginya mfura ayo wanduku kutunga mimi tatenda zama.
Abo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato evanhu vechiArab vari zvizvarwa zveIsrael ari kutsigira vaBenny Gantz kuti vave mutungamiriri weIsrael kanove kekutanga mapato emaArab achitsigira munhu wechiJudha kuti ave mutungamiriri weIsrael. Mapato emubatanidzwa uri pasi peArab Joint List akati ari kuita izvi kekutanga nekuti vanoda kuti vaBenjamin Netanyahu vachibuda mune zvematongerwo enyika. Varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakauraya mauto ehurumende anopfuura makumi maviri vamwe gumi revasere vakakuvadzwa mushure mekunge varwisa kamba yemauto ehurumende iri kuchamhembe kweguta reMogadishu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica ava Donald Trump vanobvuma kuti vakataura nemutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky pamusoro peuori asi havana kutaura kuti vakataura pamusoro pekuti Ukraine iongorore mwana wava Joe Biden avo vanoonekwa semunhu weDemocratic Party anogona kukunda vaTrump musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Bepanhau reWall Street Journal rinoti vaTrump vakakurudzira vaZelensky kanokwana kuita kasere kuti vaongorore vaBiden nomwana wavo Hunter kuti imwe kambani kuUkraine haina kubatsirwa here zvisiri pamutemo apo vaBiden vakange vari mutevedzeri wavaBarack Obama. VaTrump vanoti hurukuro dzavakaita navaZelensky dzakange dziri dzokuva korokotedza kukunda musarudzo yeutungamiriri hweUkraine. VaBiden vari kukupidzira mukana wekuti vazokwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende pamusoro pekushomeka kwemvura muguta. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Standekile Mutanga munhau dzekisindevele.
Soko izika atisen.